Ndingangoti zviri kuitika kuCongress yeZANU-PF ndinoona sokuti zvinhu zvisiri zvitsva. Ndiri kuona vanhu vakawanda vachikatyamadzika chaizvo nezviri kuitika, asi inini mumakore mashomanana ndapfuurawa zvikuru sei tichirwira nyaya dzerusununguko muZimbabwe, ndinoona sokuti hapana chitsva chiripo. VaMugabe kubva 1980 vakanguri vataridza kuti munhu ane humbimbi ndoga, munhu anongoda kutonga kusvika vaenda kuHirosi eka. Saka ndinoona sokuti zvese zviri kuitika zviri patingati pachirungu in line with his vision yekuda kutonga kusvika vafa. Saka vanoita zvese zvingave zvingaitwa kuti vange vachiona kuti vision yavo iyi yabudirira. Saka handioni zvitsva pane zviri kuitika. Izvi zviri consistent neunhu hwavaMugabe.
Vamadiridze pfungwa dzenyu pane zviri kuitika kuCongress nemashoko ataurwa naMuzvare Shachwayo.
Apa ndingangotsinhira zvataurwa naMuzvare Shachwayo, nekuti musangano weZANU-PF tinoziva uri musangano unozvirova dundundu nekuti takaunza mutongi weJekerere munyika. Asi ivo pachavo semusangano havana Jekerere yavanayo. Tisati tatarisa Jekerere yatingazoda kuti tive nayo pakutongwa kwenyika yeZimbabwe, ivo pachavo muZANU-PF hamuna Jekerere irimo. Ndizvo zvinova zvazochemedza boka raMai Mujuru nemhuri yeZimbabwe zvakare inochema, nekuti pakanganisika utongi weJekerere. Nokuti isika yekuti kana yaitika muZANU-PF inongozoramba ichienderera mberi, zvichingozoramba zvichibuda chero takuenda kusarudzo dzemutungamiriri wenyika, kusarudzo dzedare reparamende. Tichangoona ZANU-PF ichingoramba ichingoshandisa masimba avari kushandisa vamwe vavo, acharamba achingoshandiswa kuti kune vamwe vezvematongerwo enyika vemamwe mapato. Saka zvechokwadi, mugariro wayo tsuro haina nyanga. Tirikungozviona pana vaMugabe maitira avaita ZANU-PF isati yatombopinda mupower 1980. Vanorangarira nhoroondo yenyika vanozviziva kuti vaMugabe vakasvika pakubva kuita secretary general vachizoita president, vachizotora masimba edare rechimurenga vachizoipatanura vachizoidizova kuti zvaifamba sei. Saka uyu mugariro wavaMugabe.
Muzvare Shachwayo, veruzhinji vari kuchemawo nekutakatwa kunonzi kuri kuitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Munoona sei zviri kuitwa izvozvo?
Zvinhu zvinosiririsa, asi kana taakutarisawo tikatarisawo Mai Mujuru havasiwo mutsveni kana takatarisa panyaya idzi. Saka zviya zvakazviri kutaurwa neopposition makore apfuura, kuurayiwa kwaiita masapotas avo, kusungwa kwaiitwa maleaders avo nevecivil society nezvese, vaakumbozvionerawo kuti ndo zvatange tichitaura mazuva ese ataitaurawa, tichitaura kuti aiwa utongi hweJekerere ndo hwakanaka, uyezve hauna kunakira vanhu vecivil society, hauna kunakira vanhu veopposition chete, hwakanakira munhu wese including vari mukati meZANU-PF. Ndinoona sokuti inoi yava opportunity yekuti Mai Mujuru vachimboonawo zvataitaura, nekuti paitaurwa neopposition ndinoona sokuti vanga vasinganzwisisi zvataitaura, vaiti tiri vatengesi nezvinhu zvakaita saizvozvo. Asi izvezvi vakunyatsoona kuti aiwa nyaya yeJekerere iyi, nyaya yeutongi hweJekerere inyaya yakanakira munhu wese. Ndingangoti ndo mashoko anengangotaura panyaya yaMai Mujuru iri kuitika pari zvino.
Vamadiridze,
Mai Mujuru dambudziko ravatarisana naro izvozvi nderekuti nyaya dzavo dzekunzi vari kuda kubvisa mutungamiriri wenyika nechisimba, nyaya dzavo dzekunzi vakaita uori, nyaya dzavo dzekunzi vaitora mari dzemakambani akazvimirira ega zvisiri pamutemo, inyaya dzekuti kana dzikawanirwa umbowo vanogona kudzamara vamumatare. Saka chakatovakoshera pari zvino kuzvininipisa, votonzwa kubva kuna ivo vaMugabe kuti vanenge vachizotandanudza ruoko rwavo rwimutsveni here kana kuti vachivatsakatisa. Asi chiripo ndechekuti vatongozvininipisa, vakada kungwarangura musangano weZANU-PF. Musangano watinoziva tese kuti unokusvitsa kwamvura yacheka makumbo.
Muzvare Shachwayo, pane mazita anga atarisirwa here tichiona kuti vakawanda vanenge vakasiyiwa parutivi?
Mazita atiri kunzwa akati wandei, tiri kunzwa vana Edna Madzongwe, tiri kunzwa vana Muchinguri, ende tiri kunzwa kuti hapana kuwirirana panyaya yekuti ndiye anotora chinzvimbo ichi. Asi ndinoona sokuti vaMugabe vanokwanisa kuti pano atingati pachirungu masurprise, nekuti nyaya yavo vanoda kuti utongi hwavo husabatwa-batwa kana nani shaki. Saka vanoda munhu ane kapasiti yekusavabvunza-bvunza zvakawanda kana kuvarwisa.
Vamadiridze, tingaona here bato reZANU-PF richizongoramba riri sezvaranga riri kare tabva mumusangano iwoyo?
Musangano kuti uzoti watsakatika zvachose, ini ndinorambirana napo pangava panonetsa. Asi kuti pauchabuda paCongress yawo iyi uchange wavazinyekenyeke, zvekuti mapato anokwikwidza kana tuenda kusarudzo dzinotevera vanenge vane mukana wakati kurei wekuti vakwanise kukunda musarudzo.